vanoita zvemafirimu vasilvanos mudzova varambidzwa nemapurisa kuparura firimu ravo muHarare nhasi rinonzi kumasowe ravakaita zvitevera kuzvindikitwa kwakaitwa mamwe mapurisa nemapostori mumusha webudiriro muno muHarare mwedzi mishoma yadarika. Vamudzova vanoti kubva nezuro vanga vachienda kumapurisa kwavanga vachibvunzurudzwa nezvefirimu iri.
Reason yavo ndeyekuti ivo varingoti this is a very sensitive issue. Saka isusu we can't understand kuti iri sensitive pakuita sei, because this is just a film ringori plan and harina kana anything chekuti ritingatyire kuti in terms of security hapana chatiri kumboexposa chatingatichi it's not known by the general public.
Vanoti varasikirwa nemari yakawanda zvikuru nekurambidzwa kwavaita kuparura firimu iri.
Firimu taakutongoti iko zvinezvi takagadzira firimu tisina kana mari yatinayo. Saka kune reason yekulonja ngerekuti tikwanise kutsvaga maresources kuti tese tilonje. Saka kune zvatoita more difficult for us kuti tichitanga kuita se kuita process yacho yekuita sei yekuti tichilonja. So in the meantime hatina specific date kuti pakati, because vauraya chi all our plans.
Vamudzova avo vakapiwa mibayiro yakawanda muno pamwe nekunze munyaya dzemafirimu vanoti kutyora kodzero dzavo kuvarambidza kuratidza zvizvarwa zvezimbabwe tarenda ravo munyaya dzemafirimu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.